chiko zvino chiri kutenderera matunhu akasiyana siyana emunyika. Takanga tiri kumatevelen north, tikaenda kumatevelen south lekubulawayo tichitaura zvakasiyana siyana maringe nemafambiro ari kuite nyika nezvatiri kutarisirawo tsarudzo iri kuuya ya 2018 tichibvunza vanhu kuti vanoda kuti zvifambise sei. Saka ndo zvatiri kutenderera izvozvo tichisangana nevanhu svondo rino tiri kumashonaland central kuchiweshe tichikurukura nevanhu vachitipe zvavanofunga nezvavari kutarisira kuti isu tiite sebato.
Saka zvii zvamuri kuwana kubva muvanhu mumisangano yamuri kuitai?
Chekutanga, tiri kukurukura nevanhu nemamiriro akaite nyika kana ikonomi nemagariro evanhu. Vanhu vari kuratidza kuchema zvakanyanya, vanhu vari kuti tatambura zvakwana. Saka vanode nzira yekubuda nayo padambudziko revanaro. Ende uye zviri kubuda pachena kuti vanhu vari kuti hapana nzira yevari kutarisira kuti ZANU-PF ingagadzirise padambudziko yenyika yeZimbabwe. Nekuti ndoo mazhinji acho yakamaita, yakamagadzira. Saka hazvikwanisi kuti zvigadzirise. Saka zvino tiri kutaura nekukurukura nekuzvo zvavanofunga maringe nemashandiro etingaita isu sebato kuti tikwanise kukunde dambudziko iri. Saka chimwe chezvinhu chiri kubuda pachena kuvatsigiri vedu nevanhu vemuZimbabwe in general ndechekuti vanhu vari kuti kushanda pamwe chete kuburikidza nemubatanidzwa wemapato ematongerwo enyika unonzi coalition pachirungu, vanhu vari kuti izvozvo zvinowedzere mikana yedu zvachose semapato anopikisa kuti tikunde pasanzi iri kutevera.
Muri kusangana sei nevanhu? Muri kuita misangano yokuungana here kana kuti muri kuita kupinda mudzimba?
Misangano yatiri kuita hatizi kuunganidze vanhu kuite misangano mikuru, asi tiri kupinde mudzimba dzevanhu madoor to door.
Tinombonzwa vemamwe mapato vachichema kuti vari kuvhiringidzwa kuita misangano yakadai. Imi hamusi kusangana here nedambudziko iro?
Iroro ndo dambudziko ratinosangana naro sevana veZimbabwe semapato anopikisa. Ipapa mamwe mamitin tiri kutoita zvachose takarindwa. Saka kwese kwatiri kutoenda ikoko tirikuesa vanhu mumapoka mapoka. Kana vakusvike muboka rinodarike vanhu 50 tobva tavaplita kuti vaite 2 tipedza kuite mapoka anosvike ma30 kuitira kuti vasaende kuzowanda kuti vasazomanga roads vaite musangano usina kuzivisa mapurisa.